Hongu zvinofadza kuti wadu wevanhu vari kufa nechirwere checovid-19 huri kudzikira. Asi tinoda kupa yambiro kune veruzhinji kuti hatisati tabuda mudambudziko recovid-19.
Ko, sei muchidaro?
Nekuda kwekuti isu senyika tine dambudziko guru rekushayikwa kwezvishandiso zvekuwedzera wadu hwevanhu vari kutestwa kubva kuchirwere checovid-19. Saka tikada kutarisa uwandu hwevanhu vari kubatwa hunogona kuratidza kuti huri kudzikira. Izvo zvinogona kukodzereswa zvekare nekuda kwekuti testing capacity yedu senyika chiri yakadzikira pasi zvakanyanya. Topawo zvekare yambiro kune veruzhinji kuti Zimbabwe tichiri takatarisanawo zvekare nedambudziko ringakwanise kungotiviga rethird wave.
Muchitarisa kupararira kwechirwere ichi munyika, mungati Zimbabwe iri pachidanho chipi?
Iye zvinezvi tichiri musecond wave yecovid-19 transmission. Saka dambudziko rethird wave rinogona kutouya rine hasha inodarika yatiri kuona pari zvinezvi yesecond wave yatakatarisana nayo. Saka kuti tipembere tichiti dambudziko riri kudzikira tinogona kunge tabhanya, sezvo iye zvinezvi vanhu vari kubayiwa iyo nhomba vachiri pasi pasi zvakanyanya.
Kuti nhomba idzivirire vanhu kuti vasatapurirwe chirwere vakawanda, zvii zvinenge zvaitika varoseki?
Ivo vakuru vanoziva vesainzi vanoti kuti tinyatsoti vanhu vadzivirirwa zvakakwana tinofanira kunge tichibaya vanhu vanosvika 80%. Asi nekuda kwekuti nyika yedu yeZimbabwe haina mari iye zvine zviri kutongomirirawo nhomba dzekupihwa idzodzidzi dzemadhonesheni, saka kuzoona tobaya vanhu vanosvika 10 miriyoni haisi nyore, pachatora nguva yakareba kuti tisvike dhamba inosvika 10 miriyoni. Nekuda kwekuti iye zvinezvi nhomba dzedu dziri kuuya muromo dziri kuita zviye zvokuti tsoti 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 tsoti, saka vanhu 10 miriyoni havasi vekutamba navo. Saka senyika kuti tizonyatsoti vanhu vedu vanyatsodzivirirwa zvakakwana tinofanira kunge tasvika padhamba iyoyo ye 10 miriyoni. Saka tichiri kure zvakanyanyisa.
Asi vamwe vari kuti havo pari kuratidza mukana wekuti zvinhu zviri kuita zviri nani varusiki.
Hongu tingafare kuti vari kufa dhamba yacho yadzikira, asi sezvadamboreva kuti kunyanyanyanya kune vanhu vari kutesta positive zvinogona kudaro nekuda kwekuti hatida testing capacity yakakwana, tichiri kutesta vanhu vashomanana. Saka ngatiregerei kupembera, ngatirambei tichitedzera zvese zvinotarirwa neWHO kuzvidzivirira. Kunyange zvazvo kana iyo nhomba ikauya, nhau yekuzvidzivirira haifanirwo kumira. Tinofanira kuramba tichipfeka maface mask, tinofanira kuramba tichigeza maoko, tinofanira kuramba zvekare tisingasangane mumagungano nekuda kwekuti dambudziko recovid-19 tichange tiidaro kwenguva yakati rebei zvakanyanyisa. Nekuda kwekuti muno munyika yedu yeZimbabwe hatina mari yekuteka mishonga sezvikuitwa nedzimwe nyika dziri kubva dzabaya vanhu vayo vakawanda